Chinje kutanga mukoma jonga ndofunga takambozvitaura ndikati mumatunhu mumaruva nemumaprazi vanhu vanenge vachinyimwa chibage vachinzi izvo muri weopposition. Saka nekuda kwenzara yezano PF yakutoitora seadvantage yemobilization yavo vachizadza mastructures vachimanikidza vanhu. Izvi vari kuzviita kuti izvo vahwine mabaya elections isari kuitwa munyika kuti vagozokontrola 2/3 yemalocal elections, vagozokontrola 2/3 yeparliament. But izvo zvinhu hazvina kutanga nhasi, ZANU PF yagara ichidaro because pane conflation or yatinoti confusion pakati pehurumende nezanu PF. ZANU PF inotozvitaura sezvinonzi ndiwo hurumende kana vari kunzoko. Mukatadza kuti vari kuzviita nevari kuzvitaura vanenge vari machairmen emaprovinces. Saka tiri kuti izvi zvakaipa nekuti kana uri kuopposition handifungi kuti pane chakaipa pamusoro pazvo.
Matanho apa hamuchatorawo sebato reMDC.
I think chatichatoita kutoita campaign awareness kumaruwa nemumapurazi kuti vanhu vazive kuti izvo chikafu chinenge chichipiwa ichi imari inenge yabva kutax. Tax yandino nichitaura panapa itax inenge yakuti iwe ukatenga masamba ako matm, ukatenga masamba ako maok, ukasvika patoget, mari dzinobatwa idzi ndodziri kutengeswa chikafu. But zvinoshamisa kunge zvinoita kunge inonzi ZANU PF inototora mari yemuhomwe mayo ichitengera vanhu chikafu. Handizvo, imari yetax imari yehurumende, ende hurumende ndiani? Hurumende vanhu, vanhu ndo hurumende, ndo nyika. Saka tichaita futi an awareness campaign muregion, tichaita an awareness campaign mucontinent kuti ndo zviri kuitwa kuno kune ZANU PF. Nekuti kana nzara ichiuya iri kubata munhu wese, kana mvura yakanaya iri kunayira munhu wese, chimwe chikafu chiri kupiwa chiri mumaGMB chinenge chakatorimwa neopposition yacho.